Mushure mekunge vadomwa sameya, vakolta twatanga nekumbira vanhu kuti vambonyarara kwekanguva semucherechedzo wekurangarira vakambovemeya weguta reBulawayo vaJoshua Malinga vakashaya pakupera kwesvondo. Vakolta tivati vaive neushamwari navamalinga zvisinei nekuti vaive vemapato akasiyana ezvematongerwo enyika, vakatiwo vamalinga vakashanda zvakanaka mubasa ravo sameya. Vati pane nhoroondo iri pachena yekuti hurumende yakabvisa masimba kumameya uyewo inopindira nenzira inovhiringidza kushanda kwemakanzuru mukita mabasa anotarisirwa kuita nevagari, vakati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende isaita izvi.
My appeal is to the government of the day that they don't put obstacles in our path, that they allow those of us acting in good faith.
Ndinokuda kukurudzira hurumende kuti isaise zvigutsa zvinovhiringidza mubasa redu semakanzura, kuti varegerere isu tine chido chekuita mabasa anosimudzira guta rino. Tichaita nepatinogona napo, zvichabatsira vagari vose. Ndinovimba kuti kurudziro yangu iyi ichakosheswa.
Vakolta tivatenda mutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa nekuvakumbira kuti vaite meya, vakati zvisinei nekuti bato ravo harizi kutambira zvakabuda musarudzo, ivo nevamwe vavo vachashanda napose pavanogona kuita zvose zvinosimudzira guta reBulawayo, vachishanda nevanhu vose kusanganisira vagari vemabhizimisi, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevemachechi. Vatiwo kanzuro yavo ine zvinhu zvaichanyanya kukoshesa pakutanga kushanda kwayo, kusanganisira kushambidzika kweguta kuita kuti guta riwane mvura yakakwana, zvikuru kuchitariswa kushanduka kwemamiriro ekunze, vakatiwo vachaita zvose zvavanogona kurwisa uhori.
What I want to undertake today as mayor is that I will adopt a zero tolerance attitude towards corruption.
Zvandinoda kusidza nhasi ndezvekuti sameya ndichange ndisingadi zvachose kunzwa nezvouori. Izvi ndiri kuzvitaura ndakanangana nemakanzura kunyanya. Hatisi kuzotambira zvouori, hatizovanzi kana zvikaitwa.
VaDonaldson Mauto ndivo vasarudzwa kuve mutevedzeri wavacoltat, uye vaviri ava vasarudzwa pasina vamwe vanopikisa. Sachigaro veBulawayo Progressive Residents and Ratepayers Association vaAmbrose Sibindi vati vanotarisira kuti kanzuru itsva iyi ichashanda zvakasimba kudzorera guta reBulawayo pambiri yaro yekuve guta rine utsanana.
Amakanzuro angenayo avakudhinisida vaigotini vavabondikwamhanya nxakuti contract liyana iyesile kuqhubeka thina siti avaimise vafake inyi ivoqathe kuleyo.
Tinotarisira kuti makanzuro apinda aya agadzirise nyaya yekupedzwa kuvakwa kwegodini mall, kana kuri kuti vakapiwa kondirakiti yekuti vavake nzvimbo iyi vari kukundikana. Isu tinoti ngavamise vatsvage vamwe vanovaka. Ndizvo zvatinoona zvakanaka. Tine nyaya yemigwagwa yakafa, uye tinotarisira kuti migwagwa iyi igadziswe nekukasika. Tinoonazve vanotengesa vari kungotengesa pose pose, nevamwe vanenge vasingabhadhari mitero kukanzuru. Dai zvose izvi zvagadziriswa nekukasika.
Mumwe mugari varivo mutsigiri webato reTCCC muzvare Tendai Machona vati vafara nekugadzwa kwavacoltar sameya, vachiti vane nhoroondo yekushanda zvakanaka sezvavakaratidza pavakambove gurukota rezvedzidzo yepasi.
Senator Dave Coltart vakasevha zvakanyanyisa kunaka vari Minister of Education, ende takatarisira kuti vachazvipama zvekare muguta rino reBulawayo. Takatarisira kuti Bulawayo idzokere pakuva guta rakanyanyisa kushambudzika muno muZimbabwe. Takatarisira kuti mvura isavharwe mudzimba, tiwane mvura nenzira yakakwanirana.
Pane vamwe vanhu vanonzi vagara havo vachiratidzira nenyaya dzekuda kukurudzira nyaya dzekusarudzana nemarudzi, vange vachiratidzira panze peBulawayo City Hall, vachiti havana kufara nevanhu vakasarudzwa kuti vatungamire guta. Zvichakadaro, mutauriri wemapurisa muBulawayo Inspector Bed Nico Ncube vaudza Studio 7 kuti pane vanhu vatanhatu vakasungwa zvichitevera mirishonga yakaitika nezuro kuBarber Field Stadium, vakatiwo kune vanhu vasere vakakuvara asi vakarapwa pachipatara cheMpilo vakabva vaburitswa. Inspector Ncube vati vakasungwa ava vasati vamiswa pamberi pedare sezvo mapurisa achiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi. Nakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzana Musengi.